mana mai mana mai mana woye biga pinuka munongo tukana varume munongo tukana muchingo shurana varume muchingo shurana sevezerai wonyika musatukane munongo tukana varume muchingo shurana sevezerai wonyika musatukane sevezerai wonyika musatukane maimana 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 woye biga pinuka maimana 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 woye biga pinuka maimana 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 woye biga pinuka munongo tukana varume munongo tukana muchingo shurana varume muchingo shurana sevezerai wonyika musatukana sevezerai wonyika musatukana Sevezerai wonyika musatukana Tugana.